This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo nyamafuvu 23 2015. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuro yeguta reHarare inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya yekuputsa zvivakwa zvakaiswa munzvimbo dzisingabvumidzwe kunyange paine mutongo wedare wekumisa danho iri. Vaimbowe sachigaro vechidiki mubato rezanu PF mudunhu reHarare vaJimu Kunaka vanoti vave kuedza nepose pavanokwanisa kupodza maronda avangadai vakakonzera munguva yavaive pachigaro muzanu PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Kanzuro yeguta reHarare inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya yekuputsa zvivakwa zvakaiswa munzvimbo dzisingabvumidzwe kunyange paine mutongo wedare wekumisa danho iri. Kanzura weSutherton Lokenfer neRugare muHarare vaPeter Moyo vanoti kanzuro yavo haisi kuputsira vanhu dzimba dzavo asi kuti iri kuparadza zvivakwa zvinotyora mutemo wekanzuro. Svondo rapera, dare repamusoro reHigh Court rakapa mutongo wekuti kanzuro imise kuputswa kwedzimba mumusha webudiriro mushure mekunge sangano revagari rakwira kumatare richiti kanzuro iri kutyora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Isu zvatakaita ndezvokuti kugara tichiziva kuti chinhu chomunhu hachikanyinyi taatagara tichizviziva. Asi nyaya iripo ndeyekuti isu hatisi kukanya chinhu chomunhu, tinokukanya zvinhu zvanga zvisiri kufanirwa kunge zviri pazviri.
Saka kanzuro haizobatwa here nemhosva yekuti iri kuzvidza dare tichiona kuti chamuri kuputsa ndo changa chiri panyaya iri kumatare?
Hationi tichibatwa nemutemo nokuti nesu magweta tinawo anoti advisor uye nevanogona kuinterpreta zvakabuda kumatare edzimhosva. Saka nyaya iripo ndeyekuti izvo hatingasii munhu ari pamusoro pesuwa system kare kana iro haringatenderiwo zvakadaro.
Ndeape matunhu amuri kutarisira kuenderera mberi muchiputsa zvivakwa zvakaiswa zvisiri pamutemo?
Tinongoti Harare yese tese zvapo munhu paanoziva kuti ndakavaka zvisiri izvo, uye anoziva hake kuti iko nditori padhuze nemagetsi, anoziva hake kuti wakavakira patengi remvura rekanzuro, iyeyo munhu iyeyo pose tinokanya. Pese pakavakwa zvisiri pamurau muguta reHarare tinokanya.
Ivo vakavaka zvivakwa izvi vari kurakidzawo here kuteerera kurudziro yenyu yekuti vaputse vega zvivakwa zvavo kanzuro isati auya kunoputsa zvine chisimba?
Vashoma vanoita izvozvo nokuti vamwe vanenge vachiudzwa nemaland department kusateedzera. Saka vashoma vanozviitira havo zvinhu zvavo, vanoti aha ini kana ndatonzi ndibvise regai ndibvise ndione kuti ndingabatsirikana sei. Vakadaro vanoteerera nesuwo tinokwanisawo kuvabatsirawo nemwenzira nokuti munhu anenge ateerera. Avo vanoti zvidza asi vachizotishorazve kana vapinda tambudziko tinokanya tosiya wakadaro.
Mati masanganawo here nevamwe vati vakwirawo kumatare edzimhosva vachida kuripwa nekanzuro vakaputsirwa zvivakwa?
Hai, hatisati tasangana navo nokuti vanoziva kuti machanzisi avo kuti vahwine hapana, nokuti kanzuro haina kukanya chinhu chomunhu. Asi yakakanya chinhu chakaitwa zvisiri pamutemo, zvisina kuteedzerwa mutemo, zvine njodzi kuna vamwe vanoda mutemo.
Vanga vari kansura we ward 13 muHarare vaPeter Moyo vari parunari muHarare ne Studio 7. Vaimbowe sachigaro vechidiki mubato rezanu PF mudunhu reHarare vakazomiswa kuve nhengo vaJimu Kunaka vanoti vavakuedza nepose pavanokwanisa kupodza maronda avangadai vakakonzera munguva yavaive pachigaro muzanu PF. Vakunaka vanoti iyi ndiyo chete nzira inoita kuti vakwanise kugarisana nevamwe uye kuti upenyu hwavo uenderere mberi. Vakunaka vanonzi munguva yavaive sachigaro vechidiki vakashungurudza vanhu vakawanda chose zvikuru vatsigiri vebato rinopikisa reMDCT kunyange ivo vari kuzviramba. Vakunaka vanopomerwawo zvakare mhosva yekutungamira sangano raishungurudza vanhu muHarare rechipangano iro rinonzi rakashungurudza vanhu vakawanda kunyange zvazvo ivo vakunaka vachiti havana ruzivo nezvesangano iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi uye zvavai kuita muupenyu hwavo kubva pavakasiya chigaro muzanu PF.
Vamwe vanhu vanongofunga kuti tiri vanhu vaya vanongozvikwanisa pose pose. Isu tasiyana nevamwe vanhu vamunofungidzira kuti vakanga vachitora zvigaro mubato rezanu PF. Vamwe vacho vanhu vakungotora bato asi vasingagoni kutera izvo zvarinenge richitaura. Uye vamwe havasi pachokwadi chekuti vanoda kuumba musangano wacho asi kuti imbavha dzakagara dzichihwanda nezita iroro remusangano. Saka isusu hatiwaniki pane zvakadaro.
Saka mazuva ano vakunaka vari kuitei? Vazhinji vangada kuziva kuti kunyarara kwavakunaka chii chiri kuitora nzvimbo.
Kunyarara kwangu mune zvematongerwo enyika here? Hazvisi izvo zvingashamisa vanhu kuti sei ndakanyarara ndisiri kutaura. Dzimwe nedzenguva kunyarara kwangu kusetejaiza kuti ndigoona kuti mangwana ndinobuda nepasi. Kana kuti dzimwe nedzenguva kunyarara kwangu kungofunga kuti dzimwewo zvinhu zviri kuitika izvi angomanyama amire nerongo. Saka handingagoni kuti ndirambe ndichiwanikwa ndichingotaura muchinhu chandinonzi ndakadzingwa. Upenyu, upenyu, upenyu. Nhasi ukadzingwa basa kubve BC hazvireve kuti unoshaya rimwe futi kune imwe organization. Saka kunyarara kwangu hakutauriko kuti ndinonzi ndinganzi ndapera. Aiwa, ndiri kuita introspection nekuongorora kuti kubva nguva yandakanga ndichitonga ndiine chigaro ndepapi pandakagona ndepapi pandakaresha. Dzimwe nedzenguva ndiri kutwaya kuita hiwu maunzu andakakonzeresawo ine vandakagumbura kwandandakanga ndiri kubato rezanu PF. Vakawanda vandakatuka, vakawanda vandakakwesherana navo, vakawanda vatakaitirana zvakasiyana siyana. Saka dzimwe nedzenguva ndiri kufamba ndichihila maunzu iwayo kuti ndigonewo kurarama panyika zvakanaka uye ndigone kuwadzana nevakanga vachimbonditya tive vashandidzani uye vagarisani munharaunda uye munyika yedu yeZimbabwe.
Pane vamwewo vakadzingwa kubato rezanu PF vari kushanda pasi pemusangano kana kuti gungano rinonzi People First. Vakunaka vari kushanda here nevanhu?
I don't belong to anyone else at this moment. Uye chinhu chamunotaura chinonzi People First handisati ndachiona pachakaronjwa. Tizondibvunzai mubvunzo iwowo kana bato iroro richinge razoronjwa kuda ndichazenge ndiriko kana kuti ndichange ndisiko. Asi chokwadi chiripo pari zvino ndiri munhu angovawo free. Basa rangu randakuita rari kumobhilaiza mayuti ndichivaonesa chokwadi chiri kudiwa mumararamiro edu nemagariro edu sevechidiki. Nekuti ndiri kuona kwatiri kuenda sevechidiki kune rima hakuna chiedza. Saka nokudaro ndiri kufunga kutenderera ndichiosangana nevechidiki ndakazvimirira kwete ndakamirira munhu. Whoever achazondida mu-2018 anofanira kuzonditsvaga onegoshieta pawa kunegoshieta pawa nevechidiki. Saka ini ndo zvandiri kuita pari zvinezvi. Whoever achange aine bato rake kamu-2018 he or she is free to come and negotiate with me kuti toita sei nekuti isusu titange tichikondirora mayouth anova ndiwo majority zvakare munyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari vakamboisa chigaro vevechidiki muzanu PF mudunhu reHarare vaJimu Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Yashika nguwe ya tino kuende sai kuna Blessing Zulu kwa anu tipa churongwa chesuno sangana neve chidiki muupenyo wavo.
Tino kutambira ini mfarova tereri mchirongwa chedu chino tarisa jirikuitwa pamwene juno sangana neve chidiki muupenyo wavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mzware Gladys Hlachwayo vanu tungamira iwo sanganore Zimbabwe Civic Education Trust kana uti ZIMSET. Tinokutambira hii ni mfaru pa Studio 7 mzware Hlachwayo.
Maita shuini watulu.
Mzware Hlachwayo, tukunzuka kuti iro sondorino makanyora tsamba kugurukota rinoona nezvedzidzo muchitaura nenyaya yebumbiro remitemo. Kuti vana muzvikoro vanofanira kuti vange vachidzidziswa nezve bumbiro remitemo. Mungatudza kuti zvi zvakapa kuti munge muchinyora tsamba
iyi. Rinotaura iro pa section 7 kuti mapazi ehurumende anofanira kuva achivandudza rudziwo rwevanhu maererano nebumbiro idzva. Saka isu seZimbabwe Civic Education Trust rinova boka rakavambwa muna 2000 rikaregistwa muna 2001 rakanangana nenyaya yekuti vana veZimbabwe vazive kodzero dzavo uyezve vazivewo information inoita kuti vave nechekuita nematongerwo enyika yavo. Taonawo zvakakodzera isu kuti tibvunze bazi rezvedzidzo kuti zvii zvavari kuitawo kuti vaone kuti vana muzvikoro vadzidziswa nyaya yebumbiro. Nokuti kana tikatarisa nyaya dzeconstitutionalism dzinototanga vana vachiri vadiki kuti vazive kuti bumbiro rinotaura nezvei, zvii zvinobvumirika takatarisana nemitemo dzenyika yedu uyezve zvii zvinotarisirwa kana uri ecitizen. Saka ndosaka isu seboka reZimbabwe Civic Education Trust tanyorawo tsamba iyi kubazi rezvedzidzo.
Chii chamuri kuda kuti bazi rezvedzidzo rinyatsoita apa?
Kana tikatarisa bumbiro rinotaura iro pasection 7 subsection B kuti mapazi ehurumende anofanha kuona kuti bumbiro idzva iri radzirikanwa nevanhu vakawanda uyezve rinonyatsodirectawo zviri specific kuti muzvikoro munofanira kudzidziswa bumbiro idzva iri kuti vanhu vazive kuti bumbiro idzva iri rakambomira sei uye zvii zvinotarisirwa mubumbiro idzva. Nekuti tikatarisa maurira akaita bumbiro redu idzva tinoona kuti vanhu havana kupiwa nguva yakawanda kuti vanyatsokuziva kuti zvii zviri mubumbiro izvi maererano nekodzero dzavo, maererano nemakomisheni arimo akawanda anosapota dhemokrasi, maererano nezvimwe zvese zviri mubumbiro imomo. Saka isu sebato rakazvimiririra taona kuti zvakakodzera kuti tishande pamwe chete nehurumende tichiona kuti tivandudze ruzivo ruzivo rwuri pamusoro penyaya yeconstitution kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo.
Muri kuti makagadzirira kushanda nawo, munenge muchida kushanda nawo sei?
Isu seboka rakazvimiririra reZimbabwe Civic Education Trust tinoita yatingati pachirungu Civic Education, tinoshanda mumacommunities zakasiyana siyana tichibatsirana nezvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinzwisise zviri mubumbiro izvi nekuti vazivewo kuti kodzero dzavo dzakamira sei, mapazi ehurumende akamira sei, vanoma accessa sei nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asika rimwe dambudziko ratiri kuona zvikuru kumapazi ehurumende aya inyaya yekushomeka kwemari zvava kuti zvaakuvakanganisawo kuti vange vachizadzikisa zvimwe zviri mubumbiro remitemo. Hamusi kutyirawo here kuti ndo chimwe chikonzero chichapiwa chekuti sei zvisiri kuitwa?
Isu seZimbabwe Civic Education Trust takazvipira kushanda nehurumende panyaya iyi yekuvandudza ruzivo panyaya yebumbiro itsva. Saka zvatiri kutaura tinozvinzwisisa hongu kuti hurumende inokwanisa kunge ine machallenges yekuti haikwanisi maererano nenyaya dzehomwe, asi isu ndo patinopinda semaboka akazvimiririra tichibatsira nehurumende. Development chinhu chisingangoitwi chete nehurumende, asi kuti chinhu chinotoda mastakeholders ese kuti angatire pamwe chete. Panenge pachitadzawo government ndo patinouyawo isu mapoka akazvimiririra tichibatsirana tichidaro kuti nyika yedu iende mberi.
Ko ikoku vana vacho vechikoro zvakakosha zvakadii kuti vange vachizivawo nezvebumbiro ravo?
Kazhinji zhinji tinotora vana sevana, asi vana vatoriwo vanhu, vatoriwo nekodzero uye zve vachange vari ma leaders zuva ranhasi kana ramangwana. Saka vanofanira kunga vachiziva kuti bumbiro ravo rinombotaura zvakangenyi mairirano nekodzero dzavo. Mairirano nekuti government yeZimbabwe yakamira sei, kodzero dzavo dzakamira sei, zvemakomisheni zvinotaurwa mubumbiro redu, zvese izvozvo vanofanira kunga vachizviziva kuti vakwanise kuzvishandisa. Kana vachinge vawirwa nedambudziko vanoziva kuti uku ndokwatinomhanyira kana kuti bumbiro redu rinotaura zvakati zvakati. Saka even tikatarisa nyaya yechild abuse nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo, vanenge vakutoziva kuti bumbiro ravo rinotaura zvakangenyi panyaya dzeizvozvo. Saka zvinhu izvi zviri important kuti vana vange vachidzidziswa. Uyezve kana tichitaura nyaya yeconstitutionalism, nekuti hatingodi chete kuti tingove nebumbiro rekungoti tinaro riri mupepa, asi toda bumbiro rekuti vanhu vanenge vachipractisa, vachiziva zvirimo, vachizvishandisa. Hurumende nekuti semacitizens, macitizens anofanira kunge aripo to hold the government accountable.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Muzvare Hlachayo nekupinda muchirongwa chedu.
Naita zvenyu vasiri.
Manga makateerera kubva kuna Muzvare Gladys Hlachayo, ava vanotungamira sangano reZimset muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama vadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko ajonga kande miri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki kana nesuo vechikuru.
Iwe bwana badiri tabia, uwe kama wenzako. Iwe bwana badiri tabia, uwe kama wenzako. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Mishana na we pamoja na watoto kumenichosha. Uja uja chakula wasukuria siyo vema. Uja uja chakula wasukuria siyo vema. Amua mwenyewe nikuachie kasi. Amua mwenyewe nikuachie kasi. Badili tabia, uwe kama wenzako. Iwe bwana badili tabia, uwe kama wenzako. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Tangulini wapishi wawili wapike chungu kimoja. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Amua mwenyewe nikuachie kazi. Mishana na we pamoja na watoto kumenichosha. Uja uja chakula wasufuria siyo vema. Uja uja chakula wasufuria siyo vema. Amua mwenyewe nikuachie kasi. Amua mwenyewe nikuachie kasi.
Nako kambo kanodzora ndangariro. Amua nikuachie kubva kuchikwata chemarine commandos chekuKenya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Kanzuri yeHarare inoti haisi kuzodzokera kumashure panyaya yekuputsa zvivakwa zvakaiswa munzvimbo dzisingabvumidzwe kunyangwe paine mutemo wedare unomisa danho iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Marvelous Muhlanganya uye.